mutemo wacho na wataisirwa ndingati uri nani hawo pakuti vanotengesa vanoika mukana kekutengesa zvisinei hazvo nekumhanyirwa kwakuri kuti vane mapurisa achipindira munyaya dzekanzuro asi kutengesa vanhu havo vari kutengesa tiri papo vaafanika kutsutsuma pakunetsana nenyaya yekupwanyirwa kwakaitwa vamwe mazenda anga budai vakawo zvimatebho zvavo kunze kumisika mbare kuna roundabout yekupi taati tiri pakuti titaurira tichazonzwa kuti ko zvinongouya here kungonyuka kuti vanhu vanongopwanyirwa vasati vataurirana ndopatiri pakati tobva tanzi lockdown tatiwe zvere asi zvayakanakira hayo maintercity travel haana hawo kubvanwa saka vanhu vanomukana wokuti vaende vachitsvaga chii vachitsvagawo mari kuti vakwanise kurarama pachavo nekuti vanga vakaomerwa kubva pakatangira lockdown havana kana sendi ravakawana rokubatsirwa kubva kuhurumende saka ipapo ndopatiri kutotarisa kuti tichitanga kumuka kubva pakudhura kwatakaita kubva vagwari rakapfira riisiri vanhu vakagara
tichitarisawo nyaya yekuchengetedzeka kwevanhu tinogova kuti imi vanorarama nekutengesa muri vamwe wevanhuwo vanga vasisati nyanyoteera mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 okay. Munoti
munhu wese anotya kufa varume hapana munhu asingatye kufa munhu wese izvezvi anogara akadzivirira maski yake vazhinji vachona titori nemasanitizer atinawo panouya munhu achitengawo tinomwisawo sanitizer panobudisa mari mumaoko toisawo sanitizer mumaoko edu maski tee takatarisa kuti ipfeko yakatovhara mhino mutengi asati asvika pandiri paanozosvika pandiri nemutaura tigadzirisa maski yako zvakanaka tiri kuchengetedza mutemo zvakanaka nokuti tesewo toda kuti tirarame tirere mhuri dzedu saka ipapo takatarisa ipapo tinochengetedza vamwe havo vangafungira kuti vanotengesa vari kuda kuita uchapa hatina uchapa takatorongekawo isusu tinonotidzisawo mavhenda vese vanotengesa kuti aiwas maski ngaigara yakavhara mhuno iveo kana une sanitizer yako uchipedza kusevha munhu isasanitizer maoko wozorera nokuti hapana noda kufa tese tiudawo kurarama tichichengeta umuri dzei zvakanaka
konguva yakatarwa iyoyi yekuti munge muchitanga kushanda kutengesa nekuvhara misika yenyu muri kuitambirawo here
zvingati manikidzei hazvo asi semutemo unenge waiswa tinongoteedzera sezvo zvikanu zvataurwa tinongoteedzera sezvo hapo pachititipa tinopedzawo kutengesa na6 yavakataura tinokwanisa kufamba wokuenda wokudzimba tosvikawo pataimu yavo yavanotaura yekuti na10 pane pane kefew saka zvine mukana wekuti vanogarawo nzvimbo dzakareba vanogona kufamba isu tinochengetedzawo mutemo nokuti munyikawo vaane matsotsi